mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 17 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira vakuru muhurumende kuti varege zvekufishidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomishini iyi. Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiriri vake vaviri. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Komisheni inoona nezvekurwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC iri kuyambira vamwe vakuru muhurumende pamwe nevanhu vanoremekedzwa kuti vasiyane netsika yokuchichidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomisheni iyi panyaya dziri kumatare kana dziri kuferefetwa. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanoti komisheni yavo ichatora matanho akaomarara ekuranga vanhu ava. Vamwe vakuru muhurumende vanonzi vari kumanikidza mapurisa kuburisa muusungwa vanhu vanenge vasungwa vachipomerwa nyaya dzeuori kana kudzinga mabasa vanenge vari vafakazi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi chaicho ichocho, tiri kushushikana seZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tiri kuona kuti kuchidzira kuri kuitwa mawitnesses edu vari kuuya neumboo kuzaki kunenge kuri kutowedzera. Tiri kuona kuti kuna vamwe vashandi muhurumende vari kuti kana vachinge vashanda nezaki vatipa umboo hwatinenge tichitsvaga. Vashanda ava vanhu vari kudzingwa mabasa, vamwe vari kubva vanzi hauchasenza muno mudepartment takukuendesa kwakati. Tiri kuona kuti mareasons acho anenge asiri aya akanyatsoti twasa twasa. Tine mumwewo akatinyorera kuno kuzaki achitaura kuti even mhuri yake vanhu vakatomunyorera vachiti iwe tichakuuraya, tinoziva chikoro chinoenda mwana wako, tinoziva motikari inodrivhiwa nani nemudzimai wako, saka mhuri yako tichaiuraya. Saka seZaki toda kuyambira vese vanofunga kuti vanokwanisa kuchizira vanhu kuti Zaki ichaongorora chaizvo vese ivavo vachasungwa, nokuti hazvisi pamutemo zvachose kuti mawitnesses atinenge tichishanda nawo anozochidzirwa vamwe vachibviswa pamabasa. Uyezve seZaki tiri kuti hurumende inofanira kukurumidza kuti iise mutemo uyauya unochengetedza mawitnesses edu.
Mune vamungadoma nemazita here vari kuita izvi? Nokuti tiri kuona kuti hazvisi zvitsva muhurumende umu kutongonzwa kuti vafakazi vari kutyisidzirwa, mapurisa achitoenderwa achinzi sunungurai nhingi anenge asungwa kana neZaki kana nemapurisa.
Sezvo ndataura ndati maripoti akauya kuno kuZaki, saka inyaya dzatiri kutiongorora. Takuitawo mainvestigations edu. Saka patenge tichiita mainvestigations aya hatikwanisi kuti tichidoma kuti vana nhingi vaita zvakati, vananyingi vaita zvakati. Tinozodoma kana tichinge taita sei, tapedza kuongorora nyaya yacho. Hatichandingangotaura ndechekuti tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda.
Mungaona izvi zvichiita here kuti vanhu vanenge vaine humbo kana vanoda kumhangara nyaya dzavanenge vachiona dzichiitwa dzeuori kuZaki vange vachizochinja mafungiro?
Izvo tinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda mazuva ano vari kuuya kuZaki, vari kufona, vamwe vari kuuya kumaofisi dzedu vachiuya kuzomhanara nyaya dzinenge dzichiitika wakasiyana siyana. vanhu vakawanda vari kuita izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kukurudzira, zvinhu zvatiri kufara nazvo. But tikasakwanisa kuti titore matanho okuti vanhu ivavo vafile kuti vari safe, zvinogona kukwanisa kuti vanhu vasazokwanisa kuti vabude pachena vachiuya neumbo. Saka isezvaki chinhu chatiri kudai kuti tinyatsoshanda nesimba kutigadzirisa ipapo.
Mune nyaya dzakawandawo here dzamuri kuferefetawo pari zvino?
Tinadzo nyaya dzakawanda chaizvo dzatiri kuferefeta pari zvino. Gore rapera chete takawana maripoti akabva kuvanhu anosvika ivo 750 nemamwe anga aripo emamwe makore apera. Pakupera kwegore tatina maripoti anosvika 1300.
Avo vanga vari mutauriri weZAC vaJohn Makamure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo richabatana nevamwe vasiri kutambira kuvandudzwa kwebumbiro remutemo nehurumende. Vanoti havasi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiriri vake vaviri. Vativo nyaya yokusagadzirisa kuti ndiani anotungamira kana mutungamiriri asiri pachigaro idambudziko riri kukonzera matambudziko muZANU-PF nemuMDC zvavati zvinogadziriswa nekuti vatevedzeri vasarudzwewo panguva yesarudzo. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havawirirane nemaonero aya.
Pane nyaya yakachiviridza yemarunning mate ikabva yasvika pekuti vanhu vakazongobvumirana kuti ngatimboimirai kwemakore gumi ekutanga. Saka muongororo yedu takaona kuti ipfungwa yakakweretwa kubva kuAmerica. Nyika zhinji pasi rino hadzinyanyise kuisenzesa nekuti inogadzira macenters of power maviri.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Asi vamakoni vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvokuisa chigamba pabumbiro remutemo hazvina maturo.
Isu hatisi kufara nokuvandudzwa kuda kuitwa bumbiro remutemo kunyanyanyanya zvimwe zvikamu zviri mubumbiro iroro zvatinofunga kuti zvatinga zvakagadzirirwa kuitira kuti kutongwa kwatiri kuita kunge kuri kutongwa kwejekerere. Zvakafanana neyatinonzi yemarunning mates yekuti panofanira kunge pana president nemavice, asi vese vachinovhoterwa muelection. Tikatarisa constitution yatanga tinayo pasati pane constitution ya 2018, inoti iyo panofanira kunge pane mutungamiri wenyika anovhoterwa nevatungamiri vaviri vamavice president vasingavhoterwe. Saka isusu takaona kuti vanhu vakanga vati vega ivo kureferendum ya 2018, aiwa izvozvo hatisi kuda. Taakudawo mutevedzeri womutungamiri wenyika mumwe chete anovhoterwa. Ndo zvakataurwa nevanhu izvozvo.
Asi kaZANU-PF iri kutiyo bumbiro remutemo harisi bhaibheri, rinokwanisa kuvandudzwa chero nguva nevanhu vanenge vakunda musarudzo zvine mutsindo sezvavakaita.
Kutaurawo hawo kwavo, asizvo. Constitution mutemo mukuru wenyika, hausi mutemo unofanira kungochinjwa-chinjwa sekumunhu ari kuchinja hembe. Aiwa, mutemo watinoshandisa kuti imwe mitemo igadzirwe inoenderana nebumbiro remutemo iroro. Zvino takada kuti mutemo mukuru wenyika wongochinjwa zuva nezuva, nguva nenguva, hazviite kuti utongi hwedu hwe utongi hune jekerere, unenge huri utongi hwezvinyekenyeke.
Vari kutiwo pakaitwa vatedzeri vevatungamiri vekusarudzwa hapazonyatsoite munhu mumwe chete wavari kuti anenge ari panyanga kana kuti yavari kuti one center of power.
Hatizive kuti vanenge vachirevei kana vachiti vari kuti munhu mumwe chete anga ari panyanga one center of power, nokuti tinoziva isu kuti kunyika dzese dzine marunning mate provisions zvakaita sanaAmerica naana Kenya, munhu mumwe chete ndiye ari panyanga. Vamwe ava vanongobatsira uyo ari kutonga. Mutevedzeri wenyika basa rake nderokubatsira uyo ari kutonga, haakwikwidzani neari kutonga, nokuti mutungamiri wenyika mutungamiri wenyika. Vatevedzeri vake vatevedzeri vanongobatsira ari kutungamira iyeye.
Saka seZesin muchanyorerawo here kudare reparamende muchi taura zvamuri gununguna nazvo izvi?
Isu tichanyora kudare reparamende chiri kutanga nyataita mushe kuti taburitsa ero gwaro ratiri kutaura isusu kuti sei tichi kuti kubvisa kweiyo provision yemarunning mate kwakashata. Saka tapa zvikonzerovudu zviviri. Chokutanga tichitaura kuti izvo tiri kuona kuti mapato makuru ari muno munyika magara mune kunetana kuri kuitwa. Hamuna yatinoti succession plan yakajeka. Saka provision yerunning mate iyoyo inoita kuti pasave nekumbunyikidzana, pave neruzivo rokuti patiri kuenda muelection anenge ari president wakandodinanga anenge ari mutevedzeri wake kana kuti anenge achimhanyidzana naye running mate wake ndinhingi. Saka izvozvo zvinogadzirisa kusagadzikana kuri mapato enyika iwawo. Ende pechipiri tichiti isusu zvinosimbisa matongerwo enyika nekuti kana mutungamiri wenyika asi munyika kana kuti ari pazororo zvakaitika panguva ino yekuti mutungamiri ari kudzira ari pazororo mutevedzeri wake kana panonge ari mutevedzeri achapuwawo matomu nevanhu. Zvino uyu mutevedzeri ari kunzi acting president munhuwo zvake akangodomwa nemutungamiri wenyika asina masimba ari kuwana kubva kuvanhu.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti haritambiri zvakarongwa nebazi redzidzo yepamusoro kuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari yedzidzo asi isingadariki zviuru zvishanu zvemadhora pakotoro. Godin Manguzha anotipa nyaya iyi.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesiti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro haifaniri kudarika zviru zvishanu zvemadhora.
Musangano yatakaita namavice chancellor namafees committee ari kutiudza kuti medical field malife science ine tuition fee ye up to 5,000. So mafizi edu achaita between 3,500 ne 5,000 ndo tuition dzokuma university.
Asi vamurwira vati mayunivhesiti anobhadharisa mari yaanoda pane vanoda kugara pachikoro.
Yokugara inonzi iri variable, it depends from institution to institution. Handiti munoziva kuti ukalegislator hatilegislati yokugara nokuti yokugara inodependa neuniversity to university nokuti mayunivhesiti haagadziri chikafu.
Asi mutungamiriri weZinasu vatakudzwa ngadzore vati havabvumirani nebazi rezvedzidzo kuti mari yedzidzo yepamusoro ikwidzwe. Vati zvinosuwisa kuti hurumende yaona zvakakodzera kukwidza mari yechikoro asi isina kukwidza mari dzemuhoro yevabereki vavo.
Zvekare taona kuti vamurwira vanenge vagadzirira kusangana nevarwi vezvedzidzo. Saka pekudzidzira kwekudzidzira tinenge tiriko tichidemonstrator.
Vati zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vadzidzi vakawanda vatadze kuenda kuchikoro uye vati kunyange pakawana vanokwanisa kubvisa mari idzi hapana chinobuda nekuti varayiridzi havasi kukwanisa kudzidzisa nekuti mari dzavo dzemuhoro hadzichakwani. Vakamboita munyori weZinasu vaAshley Pfunye vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neutungamiri weZinasu kuti mari yedzidzo haifaniri kuwedzerwa. Mumwe wevechidiki vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kuwedzera mari yedzidzo kunoreva kuti varombo havachadzidza uye nyika icharasikirwa zvikuru nenjere dzavo.
Saka hurumende tinokudzira dai yakwanisa kubatsira kuti mitengo kana kuti mari dzinobhadharwa kuzvikoro zvepamusoro dzinge dzichideredzwa ngedzichiwanikawo nevarombo vese venyika.
Mukuru werimwe sangano revechidiki vanoita zvematongerwo enyika reZimbabwe Organization of Youth in Politics vankoslat moyo vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vanofanira kuona zvavangaite kana hurumende ikaomesa musoro panyaya yekukwidza mari dzechikoro.
Ini chokutanga ndinokurudzira maunions mastudents union nemamwe makey players in the civil society vakuti vasimudze nyaya iyi nehurumende. Vamurwira vanoda kugarwa navo pasi pasi vaoneswe kuti zvingirini fees makudzira avadzi realistic zvavhiringidza vana vakawanda kana zve engagement zvaramba amen toona kuti tingatore mamwe matano api
asi munyori werimwe remasangano anomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe Congress of Students Union vatinashe katsidzira vanoti mari yatarwa nehurumende iri nani pane yanga yataurwa nemakoreji nemayunivhesiti zvikoro zvepamusoro zvakaita seGreat Zimbabwe University neMidland State University zvainge zvanyorera kubazi rezvedzidzo yepamusoro zvichida kuti vanoita zvidzidzo zvepasi zveundergraduate vabhadhare zviuru zvipfumbamwe zvemadhora vanoita zvidzidzo zvemasters vachibhadhara zviuru gumi nezvina pakotoro kutaura kudai zvikoro zvese zvepamusoro zviri kuita musangano nebazi redzidzo yepamusoro muHarare wekuronga mari dzichabhadharwa muzvikoro izvi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Switzerland yabatsira Zimbabwe nemari yekuti ishandise mukugadzirisa nyaya yegugura hundi. National Peace and Reconciliation Commission yatambira motikari nemakamera zvichashandiswa mukuedza kugadzirisa nyaya iyi. Chronicle rinoti guta reBulawayo ratarisana nedambudziko rekushayikwa kwemurivo izvo zvakonzera kukwidzwa kwemutengo wemurivo. Bundu rekabheji rave kuita pakati pemadhora gumi nemasere nemadhora makumi maviri nemashanu. Herald rinoti European Union yaunganidza mari inopfuura mamiriyoni gumi nemasere emadhora ekuAmerica yokubatsira Zimbabwe nezvekudya. Zimbabwe Independent rinoti Zimbabwe iri kutenga ndege dzehondo dzinoita mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kubva kuRussia muchibvumirano chinosanganisa kucherwa kweplatinum muZimbabwe. Yasvika nguva mukurongwa chino yatinokokora vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadi kopa Studio 7 fenyuri venhau dzechokwadi hainhasi handina hangu zvakawanda zvandirikuda kungotaura ndongoda kungotendawo kwamuri Studio 7 tinombokwanisi kurara tisina kumbowa Studio 7 totogona kutodzigweja gweja kuti titodziwana nyuzi dzacho tiiwe zvamuri kutaura kuti nhasi makativigirei aiwa rambai makashinga rambai muchitiudza zviri kuitika pakati penyika ndatitenda zvangu ndini mukomana apo pambomaranga.
Pastudio 7 makadiko. Mazuva ano hatisipinda zvokumhanya mano. Tuza mambo zvemuzazimbosenda dzinaudio zvedu bhati hamusi kutipinda zvokumhanya. Nhasi ndirangotaura zvangu namudhara mapotato. Vandirambotaura panzoro pavo ndichiti hei mapotato aya makatiti dhava kudhura kupenga. Achawanikwi saka hei paika. Murivo handisisi maere vaupi unyu amaitika inde murivo. Maere vambovhura kana kuti maere vamurudhe. Kozi murivo naivo vakudhura futi saka vakaipa mudhara mapotato plus nemurivo vozinavo kana domatisi kana mafuta apa azvangoma vazi musadaro mudhara mapotato kazisa zvinhu zvinake ndini trust jerekezha
kwazuva ii vashamarari vestudio 7 nemi Mr. Tanonoka Wande zita ndinonzi Heritage ndiri nogara pano pabaundari rePretoria neJoburg palanzeria airport pakafulaya vamunangagwa vachidzoka mazuva ekuu. Zvikoro zvedzidzo yepamusoro hanzi zvawedzerwa hurumende yabvuma kuti mari iwedzerwe. Ko ivo vashandi mavawedzerawo here mari? Tsobodo havana. Pakastrika maticha nemadokta takaona takanzwa kuti vazhinji vacho vakanyimwa mari, vamwe vakapihwa mari dzakashota zvichienderana mashandiro aenda ku mashandiro aaita madheza anga ashanda kubasa pamwedzi wacho. Zvino ko ivo zvavaenda kulivhi vanopuwa muhoro wakakwana here kupera kwemwedzi?
Maswera seko vashamarari westudio 7 tora namofera parasenbega inyikanya yakaungadidi vari kundishungurudza ivo veisangano European Union. What about you for Marizano? Is this the given enough? As the second rapper Maribu, who's Zimbabwe, Mario Yatupo, in my Yatupo, and people, and I'm told you I can go for Potamas. So I'll be there. Hearing a good Mario, I think I was done straight out. Manaka, I am looking below, madam. European Union now. There are boys, I miss, I would have a miss up one, Maribu.
Maswara sei washamarari West the 7. Haindodongotora nyaya yangu digidika, hurumende yamunangagwa ikai. Yazvitadzi. Inda ndakabhadharira hama yangu kuti iende college. Then musi wokuvhura wasvika zvikanzi ah, mari dzawedzero, apa ndakarohwa nejanuary disease. Handisina kana mari yetupa apa ndeiwana ku. Saka kutongoregedza kuenda, meno kuti mari yachanodzorerwa here kana zvatovhara na state yato.
Makadi vana mukoma ronga aiwa rangu zita tinasheche machehure ndiri kuno kubretsi kulihlavile ndoda kutaura panyaya yemari iyapiwa Zimbabwe neEuropean kuti ichangodyiwa zvakare negovernment iripo vatoita kuti vachitochinja mazimota vachitotenga mazimota amwe ndomushandiro watinongoona unoita mari vana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo. Akaoma muZimbabwe akubatsirwa hadzo dzimwe nyika dzine shungu yekubatsira Zimbabwe asi vanenge vachikunosvikira mari yacho aiwa ndivana tsuro chaivo chaivo vanongozvifungira pavoga vana gudo wekuti vakangotora mari votoisa muhomwe mavo vachafungire vamwe vana veZimbabwe ende nyika dziri kunze dzinotibatsira nemari yakawanda zvisingaite zvekuti dai yanga iri gavhumendi yakarongeka ka dai Zimbabwe yanga iri imwe nyika pane imwe nyika muzuva ranhasi zvakaoma izvo vana mukoma jonga zvekuita kuZimbabwe rangova basa rekungotengesa maairtime
ya genga munoziva kuti chinyika nyaya yakakonzeresa ka zvimashurugwe zviya zviya zvinonzi mashurugwe zvimapokapoka zvinofamba zvichiuraya vanhu zviya zviya kuzimuka inyaya yenhamo yai because mushurugwe munhu akatodzidza akauya vamwe vaitova maticha vamwe vaitova madokta but nenyaya yekutoti kuticha kwacho hapana chavanowana vanotoona kuti ndikatorobha munhu chaiye chaiye anotova negoridhe rake ndotowana mari yakawandisa ndosaka vachiita izvozvo maona hapana kana munhu anotombovatuma kana kuti kwanzi pane mapolitician anotombovatuma hakuna izvozvo but inyaya yekungotivo vanhu vane nhamo chete kungoziva kuti ini ndine nhamo chete munyika hapana chanichakwanisa kuwana kana basa chero haukwanisi kuwana basa ndofamba ndichingorova munhu chete chitorera zvinhu zvake ndichitowana mari mhuri yangu ichitorarama ndo nyaya inokonzeresa mashurugu iyoyo ende havasati vawanda manje because vachazowanda manje mashurugu iwayo mukuita ya nyaya yenhamo iyoyo ndo yakakonzeresa zvakanyanyisisisa mashurugu iyoyo
pastudio 7 kazwai babata pari kutaura pano tinotenda kwazvo nezvaitwa neEuropean Union asi dambudziko ratinaro nderekuti hurumende yedu yakazara neuori zvekuti mari iyoyo inotozosvika kuvanhu yatsamburwa iye inenge yatsamburwa yacho yasvika futi kuvanhu ikoko kumamemba ezanupf aya anonzi maMP aya anotanga kunokora futi chikafu chiyaya chiba vanomweya vainzi vakabatwa aine masagi manga neraisi raakatoba raifanodonoterwa ranga rakadonoterwa vanhu saka Zimbabwe yakaoma izvi mari yaiswa iyoyo yemamiriyoni iwoya inosvika ukoko yashomashoma zvokuti vanhu vanoronga vabva vachipane nzara ifainda kuti kuti vanhu vanopiwa chikafu mapfunde kuti vabike zadzo basakuti ari mapfunde rinodyika iroro zanupiefu ngaisadaro ngaitotsitsa kumana vanhu vari kufane nzara ndandiri kumusha uko muna December apa hazvina kumira mushe zviri kumusha nzara haina kumira mushe nokushaya chokudya nokuvatira mango chai kudya mango chete kwautorara pasina chikafu pasina chekutamba muriwo nemafuta havachatouzivi vanhu nekuda kwehurumende yedu yeudzvanyirere saka zvakaoma zviri muZimbabwe.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wechina, America yakabvuma chibvumirano chekutengeserana kwenyika dziri kumaunzanyemba kweAmerica, the United States of America, Mexico neCanada. Chibvumirano ichi chave kuendeswa kumutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasaine chibvumirano ichi kuti chive mutemo. Chibvumirano ichi chichatsiva chibvumirano cheNorth American Free Trade Agreement kana kuti NAFTA change chave nemakore makumi maviri nemashanu chichishandiswa. Chibvumirano ichi chine mirayiro mitsva ichashandiswa pakugadzirwa kwemotikari nemashandiro anoita vanhu mubasa iri. Chibvumirano ichi chakabvumwa nedare reparamende munazvita chikavhoterwa nenhengo dzinobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana. Asi chichatanga kushanda kana paramende yeCanada yapiwawo mukana wekuvhota kana ichidawo kutambira chibvumirano ichi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevana reChildren's Rights Observer rinoti mamirioni evana muSudan vanoenda kumabasa mazuva ese pachinambo chokuti vaende kuchikoro. Izvi zvichikonzerwa neurombo uye nokutiwo hurumende haina mari yokuendesa vana vazhinji kuzvikoro. Sudan inonzi ndiyo imwe yenyika ine urombo hwakanyanya pasi pose. Gwaro rabudiswa nekomishini yakatumwa neUnited Nations kuti iongorore nyaya dzevana muSyria rinoti vana vari muSyria vari kumanikidzwa kutakura mitoro yakawanda uye kana mana vakambeta mukurumbira zvikuru Bundi Boys vachiti hatisi tese. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira vakuru muhurumende kuti varege zvokuchidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomisheni iyi. Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiririri vake vaviri. Tashika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku.